Tinotenderana zvikuru nezvanyorwa negwaro iri. Ife ndichitaura ndikati inini isusu savanhu vanenge vachinge vachishanda vakazvimirira vega mapoka mazhinji tinotenderana zvakanyanya. Ndisingatauri hangu mamwe mapoka, asi kuti mukufamba kwatinoita, mukusevenza kwatinoita, zvinji zvirimo muzvinhu zvatinoonawo, zvinhu zvatagara tichiona kubva nyika payakaenda kusarudzo. Nekuti nhau inonetsa muno vaZulu inhau yokuti kubva paitwa sarudzo dzaJuly 2013 apo, pakubva papetwa urongwa weglobal political agreement nehurumende yemubatanidzwa yainge ichifamba iri mukati imomo, taona isusu kuti zvamatongerwo enyika muno muZimbabwe zvadzokera futi kune kuti uya abata abata. Hakuna kana zvamatongerwo enyika zvinotenderana kuti nyika inge ichionera pamwe chete.
Gwaro raburitswa neICG riri kukurudzirawo kuti ZANU-PF itaure kuti ndiani achatsiva vaMugabe pakongresi iri kuitwa muna zvitapa. Munoona izvi zvichiitika here?
Iyi kurudziro yakanaka, asi chokwadi chiripo vaZulu, ini nemi tozviziva, kana vateereri vazhinji vakateerera ipapo vanozviziva kuti izvi hazvisi kuzoitika pamusangano weZANU-PF uchaitwa mumwedzi miviri iri kutevera muna December umu. Nekuti zvakatobuda kare, zviri kuramba zvichitotaurwa, chichatobuda ipapo chiga chokuti vaMugabe ndivo vachange vacharamba vari mutungamiriri webato ravo. VaMugabe ndivozve vachatonzi pamusangano iwoyu, ndivo vachange vari mumiririri webato ravo pasarudzo dzichaitwa dzekutsvaga vamutungamiriri wenyika dzichatarisirwa kuitwa muna 2018.
Gwaro iri riri kukurudzirawo kuti masangano akazvimirira akaita senyuaya ashande pamwe chete nemapato ose anopikisa kuti mubude nechisungo chimwe chete kuti pogadziriswa sei zvinhu zviri kunetsa munyika umo. Misangano yakadai tingaone ichiitwa here mune ramangwana?
Chekutanga chandingataura ndechekuti chakatanga ndo chakachenjedza. Masangano akazvimirira mazhinji ari kuziva uro, kana kuti tichitaura techiti tinoziva isusu kuti kwenguva ndefu tanga tichinyanya kunzi tinoshanda kana kuti tinoita sepandiko remisangano inopikisa. Zviga zvatorwa kuenda mberi kuzhinji kwandiri kufamba nekuenda ndezvekuti masangano akazvimirira oga haasi kuzosarudza kuti uyu ndewebato rinopikisa. Masangano akazvimirira oga ari kusarudza kushanda newese zvake anoshandika naye kuitira kuti zvinhu zviendeke.